Mumavhiki maviri adarika, dunhu rechiredzi kumasvingo rakazivisa kuti munhu mumwe chete ainge abatwa nechirwere chekorera kuchiredzi kumasvingo. Chirwere ichi chiri kupararirawo kuMalawi neMozambique. Mumwe chiremba Dr. Josepha Chiripanyanga vanoti hurumende yange yagara ichiziva kuti chirwere ichi chinogona kunyuka sezvo kuri kutarisirwa kunaya mvura yakawanda mwaka uno.
Tinoona kuti nguva yemvura yatasvika iyi tichipemerera kuti mvura yakunaya zvinhu zvakuita zvakanaka, takwanisa kurima. Inounza zvakare zvinonetsa munhau dzezveutano. Zvikurukuru tinoona kuti zvirwere zvakaita sana diarrhea zvinotanga kusumuka nokuda kwekuti tsvina dzinokukurwa nemvura iyaya. Vamwe vachishandisa tinoti mabush toilet kuitira tsvina mudondo. Tsvina dzedza dzinokukurwa dzopinda mvura dzatinoshandisa kana ari matsime, kana iri mugodhi, kana dziri nzizi, kana idzo mvura dzatinozoona nyange mumatepu mumadhorobha. Tinoona dzinouya etime dzimwe nguva dzainge dzacontaminated, dzazara tsvina neutachiwana hunokonzesa kuti vanhu vatange kurwara nezvirwere zvakaita sana diarrhea. Tiri kuona kuti munyango imomuno muZimbabwe hurumende yedu yati itapa high alert nenhau dzekorera kuti chirwere chekorera chinokwanisa kudzoka zvakare. Saka tinoti kwamuri ikoko, munhu wese ngazvidzivirire, gezai maoko padiki padiki, shandisai chikafu chakachena, sukwe miriwo ngaisukwe kutanga yanyatsokuchena, mvura yekunwa yanyatsokuboiliswa tozoona mvura yakachena, kana kuisa mishonga yekuchenesa mvura yakaita sana water guard kuti tine mvura yakachena kuti chirwere chekorera chisatibate, uye zvakare zvimwe zvirwere zvemadhairiya zvakasiyana siyana zvisatibate.
Dr. Chiripanyanga vati kune zvirwere zvakawanda zvinokwanisa kubata vanhu munguva yekunaya.
Zvimwe zvirwere zvatiri kuona zvinokura futi kana zvinowanda panguva yekunaya kwemvura zvirwere zvakaita semaallergies, zvakaita sana hay fever, kuhetsura hetsura, kukosora, maflu asingaperi anosumuka zvakare panguva yekunaya kwemvura. Uye zvakare maallergy emaziso, vana vangasata maziso achitanga kutsvuka achivava, nokuti nguva inoi zvakare ndiyo nguva zvakare inoita maruva inoita zvakare majakaranda. Saka ndezvimwe zvirwere zvatinoona zvinosumuka zvichitanga kuafekta vanhu panguva yekunaya kwemvura. Manyumonia kana kuti mainfections, utachiwana hunopinda muchipfuva hunosumuka zvakare huchitanga kuwanda panguva yekunaya kwemvura. Chikafu chinokurumidza kuora kana chikachengetwa panguva inoi nenyaya yekuti kwava kupisa. Ngatipeke chikafu chinoti garei, kana kutenga malunch box aya anochengeta chikafu, anochengeta temperature heat kuti chikafu chisakurumidze kuora, kuti vana panodya chikafu chikange chisina kuora chinge chichiri fresh. Saka tinokurudzira zvikurukuru panhau yeutano, tinoti ngatiite hygiene yakanyanya, ngatigezei maoko tisati tadya, ngatimeke sure, ngatikurudzira nei kuti mafruits edu anogezwa tisati amadya, miriwo inogezwa tisati yadyiwa, mvura dzinoboiliswa tisati dzaniwa, kuitira kuti zvirwere zvemadhairiya zvemudumbu zviite zvishoma.
Mukuru mubazi rechemical pathology paUniversity of Zimbabwe muzvinafundo Hilda Matarira vanoti matsime nezvibhorani zvizhinji muHarare, Bulawayo, chitumizwa nemarondera hazvina mvura yakachena. Vaendera mberi vachitiwo ongororo yavakaita nezvenyaya yemvura kwakaonekwawo kuti imwe mvura iri kutengeswa muzvitoro haina kuchena.
Research imwe yatakaita, vanhu vanofunga kuti kana vakaboila mvura, mvura iyi yakanaka hongu. Asi research yatakaita, pana vanhu vanoti tikamwa mvura iyaya yakashambidzwa namakambani. Isu takaita research iyoyo tikaona kuti 33% yemvura dzakagadzirwa namakambani dzichitengeswa dzanga dzisina kushambidzika. Saka todiniko? Tinofanirwa kucherechedza kuti mvura iyo yamaflash floods inoita kuti mabacteria namaviruses uye zvifuo, waste yezvifuo zvibve zvawedzera kuti cholera iuye muZimbabwe uye nediarrhea. Saka tinotarisirwa kuti tose tiregere kuchingomwa mvura pose pose, nokuti cholera inonzi iri deadly. Takambowana cholera mu2008 from bacterium vibrio cholera, tikawana over 4000 vanhu vakafa nokuda kwemvura yanga yakatozara tsvina dziya dzinobudisa vanhu.
Mukuru wechitungiza Residence Trust muzvare Alice Diana Kuvheya vanoti dunhu rese rechitungiza rine matsime nezvibhorani izvo zvatovhiringidzwa nekunaisa kwakaita mvura zvokuti vave kutyira kupararira kwezvirwere.
Muno muguta rechitungiza tine matambudziko mazhinji atinosangana nawo kana kuchinge kwanaya. Muno muguta masuweji anoerera pese mudzimba, murodi, pazviborani, papi. Uye dambudziko rekusatakurwa kwemarara, marara ari kwese, hapana paasira, hapana paunofamba kubva kuward 1 kusvika kuward 25 usingasangane nemarara asina kutakurwa. Saka panguva ino yekunaya zvinhu zvese izvozvo zvinokukurwa nemvura zvichiendeswa kuzviborani kunove ndiko kwatinoraramira nako. Guta rechitungwiza hatina dhamu redu rekuti tinoti ndokwatinowana mvura. Tinorarama mune zviborani, tinoraramira mumigodhi imomo. Saka zvese zvinokukurwa zvinova zvinokonzera dambudziko rezvirwere zvekorera zvatinosangana nazvo nguva ino. Saka chikumbiro changu kana kuti awareness yatiri kuita seboka rechitungwiza residents iko zvino ndere kukurudzira vagari kuti musanwe mvura musati maiboilisa, kana kuti ngavashandise mawater gadai ekuti mvura iyoyo kana vaichera voisa mishonga inouraya zvihutachiona hunosanganisa hwatinosangana nawo mushure mekunge mvura yanaya.
Nyanzvi yezveutano Dr. Peter Mataruse vaudza Studio 7 kuti kutadza kwemakanzuru kupa vagari vemumadhorobha mvura kuri kuwedzera dambudziko iri sezvo vasingakwanise kushandisa zvimbuzi zvakanaka nekugeza maoko apo vachigara vakawanda. Vati havo kumaruwa hakuna matambudziko kunyanya sezvo vanhu vachigara pamisha yakatarangana.
Chokutanga ndikati makanzuro edu zvikuru vemumataundi vemumadhorobha mvura iri kushota, saka tokumbira kuti dai vedu makanzuro sedu akwanisa kupa vanhu mvura yakakwana yakachena. Then kechitu tinoyawo kutya kuti makanzuro edu kumakusisiri hakuna masuwa alive pane maseptic tank nemvura yakawanda yakanaya maseptic tank anozara mvura yakuyerera mazi ichienda mumawater bottles akodhamuti. Saka risk iripo ndeyekutoti vanhu vanobva vadi vachikuvana nemanyoka. Saka ndikatoti vanhu nyange kusina mushonga vanhu ngavatobhoirisa mvura dzavo dzavanenge vawana vazvibhoirisa vozoisa mufiriji zvopora vozonwa. Kumaruzevha kwedu mabhoho anonajeka zvakanaka nokuti nzvimbo dzakakura misha isiri padhuze nepadhuze.
Vanhu vari kukurudzirwa kufashaidza mvura vasati vaenwa nekushandisawo mawater guard nezvimwe. Muna 2008 kusvika 2009 vanhu vanosvika zviuru zvina vakafa muZimbabwe nenyaya yekunwa mvura ine tsvina. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Ropa Fadzo Mapimidze.